Mugwaro ravachangoburitsa vakafano bata chigaro cha auditor general amairi yakujinga vanoti zvimwe zvirongwa hazvina kutomboitwa nekuti makanzuro ainge asina kutombopiwa mari kunyange mari idzi dzaive mubudget. Vanoti semuenzaniso kubva muna 2019 kusvika muna 2021 kanzuro yeHarare yainge yakaronga kuita zvirongwa makumi maviri nezvinomwe asi zvirongwa zvishanu chete ndizvo zvakaitwa. Vaive meya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakakundikana kuzadzikisa zvimwe zvirongwa zvavo nekusapiwa mari.
Mari yacho inenge isina kutombouya. Mabudiriro anoita mari yacho kazhinji kacho imi munenge muno program mataura program iyaiya vanobhadhara mari ikoko.
Panyaya yekuti vaita zvirongwa zvisina kubvumiranwa mukanzuru vamafume vati izvi zvaiitika zvakanyanya asi vachinakurira hurumende nyoka mhenyu.
Ivo ndoo vanopinda sehurumende muhurongwa hwatinenge tisina kuwirirana. Kana vachiti tatisina kubhajeta ndoo njiya zviya zvaitengwa nehurumende mafaya tenda nemamwe mapampu emvura. Mari iyoyo haina kana kumbosvika kulocal government yakangotorwa kudura guru rehurumende nemakonzo akanga achitora ari kuhurumende. Inyaya yokuti makonzo awa ndiwo anogara padura renzungu.
Auditor General vanotiwo mamwe makanzuro asina kushandisa mari idzi zvakanaka anosanganisira masvingo neruwa uye mamwe akaita sekusile lupane aitora nguva inodarika mwedzi mitanhatu asati ashandisa mari dzaainge apiwa. Auditor General vashorawo bazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu iro vanoti rainge risiri kuongorora kuti mari idzi dzaishandiswa sei. Vanotiwo kushayikwa kwemutemo unoona nezvekushanda kwemakanzuro ematunhu kana kuti maprovincial councils ndiko kuri kuita kuti mari idzi dzisafambiswa zvakanaka sezvo pasina anoongorora kuti dziri kufamba sei. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari muHarare recombined Harare Residents Association varuben akili vaudza Studio 7 kuti zvabuda mugwaro raauditor general ndo zvavagara vachitaura sevagari.
Asi vaita zvakanaka tingati vakafushunura zvinhu izvi vakazvisa pachena nechikonzero chekuti zvinoita kuti tibatsirikane kuti hurumende yedu ive nenderera mberi uyezve mafambisirwo emari dzetingati dzedevolution idzi dzive dzinofambiswa zvakanaka.
Vatiwo hurumende haisiriyo inofanira kutara kuti mari dzedevolution dzoshanda sei sezvange zvichiitwa nevaive gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvaburiswa naauditor general zvinoratidza mamiriro akaita zvinhu mumapazi ose ehurumende.
Inongosign, it's a signal yokutoratidza kuti hakusi kuministry of local government chete. Zvakureva kuti hatina mainstitutional framework yekuita follow up maprojects nekuita monitor nekuita evaluate maprojects zvichireva izvo kuti mari dziri kungodyiwa zvisina follow up.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvematunhu sezvo mutauri webazi iri vaGabriel Mashora vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Bumbiro remutemo wenyika rinosungira kuti zvikamu zvishanu zvebhajeti rese renyika zviende kumakanzuro ekumaruwa nemadhorobha kuti mari ishandiswe pazvirongwa zvebudiriro zvakaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena, kuvaka zvikoro nemakirinika nezvimwe. Bazi rezvemari rakatanga kupa makanzuro mari iyi muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.